moyo abuda mujerere bulawe prison nasi mangwanani mushure mekunge abhadhara ma RTGS zviro zvishanu moyo aifanirwa kunge akabuda nezuro asi izvi zvakakundikana mushure mekunge vakuru vakuru vepajere vati mapepa ake ekuti abude aiva asina kunyatsomira zvakanaka rimwe remagweta ake muzvari Amanda Ndlovu vati izvi zvazogadziriswa nekukasika moyo akakwanisa kubuda vachitiwo akapa gwaro rake rekufambisa kudare uye anofanirwa kuramba achigara kumba kwake kuHarare achimhanyara kumapurisa kamwe pamwedzi moyo uyo anga akamirwa nemudzimai wake nemwanakomana wake audza Studio 7 kuti akashushikana zvikuru nenyaya yekuti aitadza kuona mudzimai wake pamwe nehama dzake ari mujere sezvo vakuru vakuru vekujere vaiti izvi hazvaikwanisika nekuda kwekuvekwa kwechirwere cheCOVID-19 moyo ati mamiriro akaita zvinhu mumajere haana kunaka uye haakodzeri kuti vanhu vange vachigara imomo
jere rinonzi Blaway Prison raimbodaidzwa kunzi Grey ijere rakavakwa kare kare rakatanga kuvhura kuvasungwa 1897 jere ravana makore 124 hapana chakanaka chaunofanira kutarisira pajere rakaita sairoro especially munyika yeZimbabwe yagara ine urombo hwayowo mudzimai wangu nemhuri yangu nedzimwe hama dzaiuya kuzoidza kundiona dzaisvisvikana chaizvo nekuti vaida kuona chimiro changu kuti ndigere zvakanaka here asi kunyange vaiidza kuti vandione hapana akakwanisa kundiona asi zvinhu zvinondifadza kunyange nanhasi uno kuti ndakabatwa nenzira iyoyo ndinofunga kuti nokusunungura kwandaita nhasi pachava nemufaro mukuru kutiwo ndabudawo hangu ndiri mutano kunyange zvazvo nhamo dzanga dzakawanda mukati imomo nhamo dzechikafu kudya sadza rine beans isina kana mafuta handidzivi kuti vehurumendewo vanenge vachizivawo here ndo zviri kuitika kumajeri avo eyavo kana vakazopindawo imomo mukati vachandozvionawo here izvozvo kuti vachange vazvisandura
kunyange hazvo ati hakwanisi kutaura zvakawanda nezvemhosva yaari kupomerwa moyo ati vatapi venhau vanofanirwa kukwanisa kuita basa ravo pasina kuvhiringidzwa kana vachinge vateedzera zvinodiwa pamutemo
wedha mutoro wenhau abva kuzuva wedha mutoro wenhau abva kuJupiter wedha abva kuMars chinhu chinonzi accreditation inotofanira kuva kodzero yomutoro wenhau wega wega hachifaniri kuva chinhu chinovhundusa hurumende kupa accreditation accreditation inoita kuti vatori venhau semutemo wenyika vashande zviri pamutemo wenyika saka handifungi kuti vatongi venyika kana kuti mapoliticians vanofanira ku pindira munyaya dzeaccreditation kana zvichiitwa nesangano rimwe chete ngazvingoitwawo nesangano rimwe chete zvimwe handinganyanyi kutaura nezvazvo sezvo iyi nyaya ichiri kumatare edzimhosva
taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambisa kwemashoko vanik mangwana asi nharembozha yavo yanga isingabatike nhengo yeboard remedia institute of southern africa uye vari mutapi wenhau anoshanda akazvimirira pamena stuso ati sangano rake rinofarira kuti mauyo apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso
tinofarisa zvaizvo kuti munhu abuda aakuita basa rake but takangomirira kuti vematare vachati sii sezvo nyaya yacho ichiri mudare sezvatinoziva pamutemo pachirungu anoti a person is presumed innocent until proven guilty at a properly constituted court saka tinotarisira kuti achawa nezuva rake mudare rezimhosva kana aine mhosva achawanikwa nezitare kana asina zvichawanikwa zvakare panguva iyoyo
sangano recommittee to protect journalists iro rine muzinda uri munew york rinoti rafara nekubudiswa kwamoyo mujeri kunyange hazvo izvi zvatora nguva yakareba moyo akasungwa kuHarare musi wa26 mwedzi wapera achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weimmigration act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuamerica christina goldbaum najoao silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau vaviri ava vakabudiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo moyo anonzi akapara mhosva iyi natavang manhika anove mushandi wezimbabwe media commission uyo achiri muusungwa hatina kukwanisa kutaura negweta riri kumirira manhika valison nuve asi vanoziva zviri kuitika vati vakaisawo chikumbiro kudare rehigh court chekuti vabhadhare mari yechibatiso ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi